Kunyange zvazvo mukuru webhanga renyika vajohn mangudya vakati mabhanga ape vanhu mari inosvika churu chemadhora pazuva amai esther samson vati chinonyanyovashungurudza kutadza kupiwa mari yakatemerwa iyi
nokutika izvozvizvi unoswerera nenzara ndatotenga nachisi up ndorandatodya nachisi iroro unongoswera nenzara wakagara pano
kubvirira last week ichingotora mari chipiwa ma 200 iwayo tasvika kuseni kuma 7 o'clock zvino dza past 3
umwe zvakare anga akaforera mari pabhanga recabs ndiva magodo bangwayo avo vati vari kurasikirwa nenguva yekuva vachibata mabasa panguva iyo vanhu vazhinji vari kurarama nekubata mabasa emaoko nekuda kwokusawanikwa kwemabasa
cash iri kunetsa because ungamira kana 4 hours apa ka kana 5 hours kusati waona kana cash chinzi mari aipi kana kuna 11 saka kisha yanga iri kukoko uchimbopidza 166 kuzova azopinza kuma 15-20 izvezvo azopinza tazopinda tatese kuma I think ma past 3 but azopinda tese kakamwe chete
vaje kavero vaudzawo studio 7 kuti komishina inofanirwa kuva ichipa mari havasi kukwanisa kutora mari sezvo isiri kubudisa vakati mumabhanga vari kungoudzwa kuti hakuna mari vati zvinovashungurudza zvikuru kuti vanobuda ziya kushanda vobuda zveziya kutora mari mumabhanga
ndawana hangu mari yandanga ndichida asi raini racho ranga kakura zvakanyanya zvokuti tamira kubvana 11 kusvika iye zvinezvi zato kuma 24 takangomira saka ndopa ndawana mari iye zvinezvi
vamangudya pavakapa zviga zvekugadzirisa dambudziko remari vakati Zimbabwe ichaunza mabond notes kugadzirisa dambudzo remari riri munyika pamwe nekuita kuti vanhu vashandise dzimwe mari dzakadai semarands ekusouth africa pane kuti vanhu vasimbirire kushandisa madhora ekuamerica kunyange zvazvo vanhu vaikwanisa kutora mari muzvitoro zvakadai sana ok pick and pay bon mache nehamwewo ongororo yaitwa nestudio 7 muzvitoro izvi yaratidza kuti zvitoro izvi zvakachinja mutemo uye kuti ukwanise kupiwa mari inonzi cashback unofanirwa kutenga zvinhu zvinoita madhora makumi matatu wozopiwa zana remadhora ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.